Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 8, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana kuri kumining tikutarisa kuti madzimai vedu vari kupiwawo here maclaims, vari kupiwawo here environment yekuti vaite business vakasununguruka.
Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revanhukadzi reInternational Women's Day. Hurumende yeAmerica inoti iri kushushikana zvakanyanya nekushungurudzwa pamwe nekuburitswa munyika nechisimba kwevamwe vashandi vebazi reUSAID nehurumende yeZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodzokorora kuridziro yavo yekuti zvirango zvese zvibviswe vachiti zviri kuomesera vana veZimbabwe. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. America inoti iri kushushikana zvakanyanya nekushungurudzwa pamwe nekuburitswa munyika nechisimba kwevashandi vebazi reUSAID nehurumende yeZimbabwe. Gwaro raburitswa nemukuru weUSAID Amai Samantha Power rinoti vashandi veUSAID pamwe nevemasangano ari kushanda nebazi iri vari kushungurudzwa nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kubvunzurudzwa usiku hwese, kufambiswa nedzimotokari dzisina kukodzera kwemitunhu yakareba pamwe nekutorerwa zvikwanisiro zvavo zvinosanganisira mafoni nemakombiyuta zvichipenengurwa. Gwaro iri rinoti kushungurudzwa kwevashandi uku kwakaitika apo vaiita basa ravo rekuongorora nyaya dzebudiriro neutongo hwejekerere muZimbabwe senzira yekubatsira nayo basa reUSAID rekutsigira kushanda kwemasangano akazvimirira nemasangano anoshanda nezveutongo hwejekerere pamwe nekodzero dzevanhu. Vanoti chiitiko ichi chinotevera zvimwe zviitiko zvakakomba zvakaitika mukati memakore maviri adarika apo vashandi vehurumende yeAmerica pamwe nezvizvarwa zveAmerica zvakasangana nekushungurudzwa pamwe nekusabatwa zvakanaka nehurumende yeZimbabwe. Gwaro iri rinoti zviito zveZimbabwe izvi zvinotadza kuzadzisa zvinotaurwa nehurumende zvekuti yakazvipira kuvandudza utongo hwayo pamwe nekugadziridza nyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJane Fani Muswere pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Asi mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMichael Mukura vati vanga vasina chekutaura pamusoro penyaya iyi vachiti vanga vasati vaona gwaro raburiswa neUSAID iri. USAID iri kushanda muZimbabwe kubatsira nemabasa akawanda anosanganisira kuwanisa vanhu chikafu. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revanhukadzi reInternational Women's Day, hurumende ichiti yakazvipira kusimudzira madzimai munyika, ukuwo madzimai achiti kunyange hazvo bumbiro remitemo yenyika richisimudzira kodzero dzavo, kusadzadzikiswa kwaro kuri kukonzera kudzosera shure zvakawanda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamhemberero dzekucherechedza zuva remadzimai pasi rose kana kuti International Women's Day dzaitirwa kuchitora kushurugwi mudunhu reMidlands, gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Muchangwa vati hurumende iri kukoshesa zvakanyanya kusimudzirwa kwevanhukadzi.
Kana kuri kuagriculture tikutarisa kuti madzimai edu vari kupiwawo zvakakwana here pfumvudza intwasa. Kana kuri kumining tikutarisa madzimai vedu vari kupiwawo here maclaims, vari kupiwawo here sesaka sununguruka.
Amai mchangwa vati chiri kudzosera madzimai kumashure zvakanyanya nyaya mhirizhonga ineche kuita nekuti uri munhu kadzi kana munhu rume here. Vati bazi ravo riri kutora matanho ekupedza dambudziko iri akaita sekuwanisa madzimai anenge asangana nemhirizhonga rubatsiro rwakazara, vachiti nyika igoni kuzadzisa chiga chevision 2030 pasina madzimai.
You can't leave 52% of the population behind and expect to achieve Vision 2030. Ndosaka president vachiti pamasimba vanotipa, vachiti pamaridzo vanotipa kuti tiite empower women, vachiti pamasimba ekushanda nemadevelopment partner.
Asi amai Memory Mvura vanove mugari wemuHarare vati zvisinei nemhemberero idzi gore negore kodzero dzemadzimai hadzisi kusimudzirwa munyika.
Mai asati awa empowered, asati awa nezva tingati tingatariso kuti tiri kusimudzirwa kana takatosimudzirwa, tichiri kure nekusimudzirwa kwemadzimai, nekuti tikatarisa izvozvizvi ikonomi yedu yakadhakwa.
Mumwe mudzimai angoda kuzivikanwa nekunzi Mamoyo atiwo zuva ranhasi kwaari nderekuti madzimai aungana achichema nhamo dzavo sezvo madzimai asina upfumi kana masimba munyika.
Nekuti kurema kwakaita upfumi hwemuno munyika ikonomi zvayakaita, ari kuchema mukadzi. Baba vanogona kutongotiza vakaremerwa, havana kwavanoimpawewa. Ikonomi yacho ukaitsvaga kwese seizvozvo ukanzi kumamai nzuku, hakuna vakadzi uku, varume vega.
Amai Hotili yaChikandira avo vanoraramawo nekutengesa mumigwagwa vatiwo madzimai munyika ari kunhonga svosve nemuromo sezvo ari kushungurudzwa pese paanotsvaka kuraramisa mhuri.
Tiri kumhanyiswa nepolisi, hatina kana nguva yekutengesa, pandopatinoraramira. Mhuri dzedu dzinenge dzichida kudya, dzichida kuenda kuchikoro, saka kana tichivhiringidzwa kudai tinenge tichitokanganisirwawo kodzero dzedu.
Mumwe mutori wenhau wechidzimai Veneranda Langa atiwo kushayikwa kwomunhukadzi muutungamiriri hwenyika mucherechedzo wekuti Zimbabwe ichiri shure mukusimudzira madzimai pamwe nekuenzanisa mikana.
Presidency hakuna kana madzimai ari pautungamiriri. Kana madzimai akawana zvigaro zvakakosha kuma ministries like Ministry of Finance, toona kunge upenyu hwavo hungasimudzirwe nokuti ma ministries wayo ndivanoronga upfumi.
Zuva remadzimai rinocherechedzwa musi wa 8 kurume gore rega rega pasi rose senzira yekupemberera budiriro yevanhukadzi pamwe nekuendesa mberi kodzero dzavo. Zimbabwe yacherechedza zuva iri pasi pedingindira notarisisa zvakadzama nyaya yekusimudzira madzimai senzira yekuwana budiriro kana kuti investing in women accelerate progress. Madzimai munyika anogaro chema nematambudziko anosanganisira mhirizhonga yemudzimba, kubatwa chibharo, kurodzwa vachiri vadiki, kusaenzaniswa kwemikana nekutarisirwa pasi mumabasa pamwe nemumhuri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vadzokorora zvakare mashoko avo ekushora zvirango zvavakatemerwa neAmerica, vachiti zvirango zvese zvisiri pamutemo zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanirwa kubviswa nekukasika uye pasina zviga zvinonzi zvitange zvazadziswa. Vachitaura pakuvhura izvi zviri pamutemo kwavaita gungano repiri revemabhizimusi reED Munangagwa Business Summit 2024 muHarare, vamunangagwa vati vana veZimbabwe vakatsungirira kwemakore makumi maviri nematatu vari pasi pezvirango, vakati hapana manyepo angadai akawandiswa sei angavapusisa. Vati zvirango izvi hazvisi pamutemo. Muhurumende nevemabhizimusi mune vamwe vanodyidzana navamunangagwa vakatemerwawo zvirango nemhosva yekutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zveuori. Mutungamiri werimwe sangano rinorwira kodzero dzevabva kure muSouth Africa rePeople's General Foundation, vaShelton Chiyangwa, vanoti vari mushishi rekuunganidza rubatsiro rwechikafu nezvekupfeka zvekubatsira zviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvakadzingwa mudzimba dzazvo munzvimbo yeNew Rest kuWellington muCape Town mushure memhirizhonga yakaitika pakati pesvondo. Mirishonga iyi inonzi yakatanga mushireme kuuraiwa kwechimwe chizvarwa cheSouth Africa nevanofungidzura kuti vana veZimbabwe. Studio 7 aina kukwanisa kubata mapurisa emunharaunda kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare dzavo dzanga dzisingadairwi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 navachiyangwa pamusoro penyaya iyi.
Chipo izvi takatika musi wechitatu irosvondo rinoriri. Apo takatambira mashoko ekuti kune zvizvarwa zvekunyika yedu zvekuZimbabwe zvinogara munzvimbo yenyure kuWellington kuCape Town vakamukirwa nevanhu venyika muno but vari vagari venzvimbo iyoyo vachinzi ngavabude muno nekukasika. Izvi zvakakonzerwa nekuti kwainzi nevanhu vemuno zvizvarwa zvenyika yekuZimbabwe zvakakonzereswa kufa kwemumwe mukomana. Saka naizvozvo vakapwanikwa musi wechitatu iwowo. Vanhu vakabva vatanga kuita murizembo vachiti nekuti mauraya munhu wedu takachindidai munomu. Asi masoko atakanzwawo kune zvizvarwa zvekuZimbabwe taizwawo nzi kwakatanga kwaurayiwawo kumusha svomi rapfuura ne achinzi aurayiwa newe munomu. Saka ndozvese zvakakonzeresa mubvamba mupopoti akabvunza vanhu minista mive venyika kwedu ngavabude munharaundi yai.
Vanhu vangani vari kutarisana nedambudziko iri uyezve pari zvino sangano renyu riri kubatsira sei?
Vanhu vakasangana nedambudziko iri vakawanda. Vanogona kupfuura zviuru zvitatu kana kuti kupfuura vakawanda madzimai nevana nanababa vakawanda zvakayanyika zvinhu. Saka kubatsira kwatikisa isusu ndekuti patakatanga kunzwa nezvenyaya tekutanga takamhanya mhanya natemutekutiza nekuona kuti vanhu vangagone kuenda here panhu pakachengetedzeka. Kanzuri yeikoko yakabatsira madzimai kuenda kunzvimbo yakachengetedzeka uyewo pachigiraundi pakagonosara vana baba vanga vakachengetedzwa nemapurisa. Saka takabva tatidzo kuti sesangano zvesvo zvakare seboke sefoundation yepeople's general takachizomhanya mhanyawo kutanga kutsvaga kubatsira nevanhu munyaya dzechikafu. Tikataura nemakambani akaendawo panzvimbo iyoyo vachiendesa chikafu nekutsvaga kuti vanhu vangawana here kudya chikafu. Saka zuva rese parakapera vanhu pakazova nekutaurirana kwakaitika kwamapurisa kuburikidza nevatungamiri vekuZimbabwe nevemuikoko kwacho vanhu vakanzi ngavachidzoka munharaunda. Saka chimwe chatiri kubatsira nacho ndechekuti vanhu vari kuuya kwatiri vachiti vaakuda kubuda munzvimbo iyi. Saka vamwe vacho tikuvabatsira vanenge vazvipira vane mabatsiro akasiyana siyana.
Avanga vari mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevabva kure muSouth Africa rePeople's General Foundation vaShelton Chiyangwa vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 vari muPort Elizabeth muSouth Africa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden neZuro vakataura zvine mutsindo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica. Vakaudza vanhu zvinangwa zvavo nezvavanoronga kuita kana vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica kwemamwe makore mana. Kamwe chete pagore mutungamiri weAmerica anofanirwa kutaurira nyika mamiriro akaita zvinhu munyika. VaBiden vakazivisa kuti vari kuda kudzikisa mitero pavanhu, kusimudzira dzidzo uye kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu kumuganhu weAmerica neMexico uye vachiti America icharamba imire neUkraine. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha.
Vatanga nokuparura yatinotiyo foreign policy yai vachitarisa hondo yokuUkraine neRussia pamwe chete nesupport inopiwa Ukraine nebato reNATO ramauto. Saka vataura ivo America neshamwari dzayo haisi kuzombosiya Ukraine iri yoga kusvika Ukraine yakunda Russia.
VaBiden vakati pamusoro pezveupfumi
vataura ivo kuti ufumi hweAmerica hunofanira kunge huchibvira pasi kusapota huchibvira pasi kuchiinda kusvika kumusoro uko. Vakataura ivo kuti munhu haufaniri chete kungoda nyika yako kana uchinge wahwina. Nyango waruza unofanira kunge uchida nyika yako. Haisi nyika yekuti ikadonedzerwa pasi inoramba iri pasi, inomuka. Yava nguva yekumuka ike zvino izvi America ichiita zvakawanda zvokuvandudza ufumi hweAmerica pamwe chete nokudzasa mitengo yemishonga yavanhu pamwe chete iyo nezvokurapwa kwavanhu kwese nekodzero dzamadzimai dzanzi dzichakurudzirwa dzino zvekare vakakurudzira dzimwe pamwe chete nepokugara pavanhu pedzimba.
Pane zvavakataura here pamusoro pemitero inobhadharwa nevanhuwo zvavo?
vataura ivo zvekare nyaya yemitero kuti mitero inofanira kuwandira kune vane mari kwete kuti vasina mari vachitaura kuti vachaita mutemo uchadzasa izvozvo kuti vanhu vanohora mari iri pasi pe 400,000 vasange vachibhadhara mutero.
Zimbabwe ingadzidzei kubva kune zvakataurwa navaBiden?
Kataura zvekare zvimwe zvatinofanira kudzidzisa nyika yeZimbabwe kuti hatifaniri chete kunge tichingoda nyika yedu kana tirisu tahwina kana kuti kana tirisu tiri kuwana chavuviri munyika. Aiwa, idai nyika yenyu, chero muri murombo, chero muri mufumi, chero makundwa panaurirano, ndokuti nyika ivakike.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weEuropean Commission amai Ursula van der Leyen nhasi vati urongwa hwekuti rubatsiro rupinde muGaza kuburikidza nenzvimbo inosvikira ngarava iri muCyprus hwakaziviswa usiku hwemusi wechina nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden mumashoko avo kunyika kana kuti State of the Union hunogona kunge hwave kutoshanda nemusi wesvondo kana kutokasika. Sangano reUnited Nations nhasi rayambira hurumende yeTaliban muAfghanistan kuti kurambidza kwayo vanhukadzi kudzidza nekushanda kunogona kuwedzera kusunda nyika kuenda muurombo nekusiyana nedzimwe nyika. Kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti yakatanga kupa vanhu zvekudya pasi pechirongwa chekubatsira vasina chikafu chakakwana, vakawanda vanoti hazvisi kusvika kunzvimbo dzavari nekuda kwemigwagwa yakaipa, uye vanhu vari kuwana zvekudya izvi vanonzi vashoma zvakanyanya kana zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vasina zvekudya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa svondo rino kuti yakatotanga kupa ruyamuro rwezvekudya pasi pechirongwa chekupa vanhu vari kumatunhu makuru masere kusara kweHarare neBulawayo, kunyange hazvo iri kunze haina kutaura chokwadi kuti munyika hamuna chibage chinokwana, kunyange hazvo yaigara ichiti matura eGrain Marketing Board akazara. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakazivisa kuti matunhu gumi nerimwe pamatunhu makumi matatu nerimwe kusanganisira mutasa mudunhu remanikaland akatobatsirwa nechikafu pasi pechirongwa cheFood Deficiency Mitigation Strategy Program. Uko gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi vaJulai Moyo vakazivisa musangano wemakurukota svondorino kuti vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vanoda zvekudya zvinosvika matani zviuru zana nemazana mana nemakumi masere nezviviri kana kuti 100,482 tons kubva mumwedzi wandira kusvika kupera kwemwedzi wakurume. Asi vakawanda vanoti havasi kuwana zvekudya izvi, zvichinzi motokari dziri kutakura zvekudya dziri kutadza kusvika kune dzimwe nzvimbo, vachiti vari kupiwa zvikonzero zvekuti migwagwa yakaparara. Vameja mufepi vekumola kukariba vanoti kwakangoya motokari dzezvekudya mbiri, vachiti dzimwe hadzisati dzasvika nekuda kwemigwagwa yakafa, uye vanhu vari kupiwa zvekudya munzvimbo yemola vashoma zvikuru pane vakanyoresa mazita kuti vawane rubatsiro.
Pane marori akauya but mashoma kwakakuti marori mai aimshoini yetransport because motika dzinotakura dzacho dzinogona kupedza kana 1 week dzichifamba.
Mumwe mugari wekuzhombe mudunhu reMidlands anoda kuzivikanwa nezita rekuti Mamoyo, sezvo achityira kuti anozonyimwa zvekudya zvikazivikanwa kuti akataura nevatori venhau, anoti kunyange iye akanyoresa vamwe vanhu vakatadza kunyoresa sezvo zvanga zvoitwa zvematokerwo enyika.
Kunyorwa vanhu vakanyorwa asi chainyeta ndechekuti zvonyika pazotungamirira Mambo wesela yekuzhombe mudunhu remidlands vanoti nzara iriko uye vachiti vanhu havafanirwi kuramba vongotaura pasina vari kupiwa zvekudya.
Mashoko edu atoona kuti tirambe tichingokumikidza nezvara. Matiudza kubriefing kuti president vati hapana mamunhu achafa nezvara. Kana iripo yatotanga.
Mumiriri wekariba muparamende vashaini gwangwava vanoti nyaya yekuipa kwemigwagwa yadzosera kumashure chirongwa chekupa vanhu chikafu.
Transporters kana kuti vane dzimota dzinotakura chikafu chichiendesa kune dzimwe nzvimbo vanokundikana kunonyatsosvika pavanofanira kutora pevanhu, zvinozoita kuti vahorese vanhu munzvimbo dzokuti vazoita kufambira. Kune mhuka dziri kunetsa, shumba nenzou.
Gurukota redunhu remasondaland west amai Marian Chombo vanoti dambudziko remigwagwa riripo, vachiti vari kuronga kuti mota dzemauto dzive idzo dzinoendesa zvekudya kunzvimbo dziri kure uye dzine migwagwa yakaipa. Rimwe dambudziko rinonzi nderekuti vanotakura zvekudya vari kuda kubhadhara wanemadhore ekuAmerica sekutaura kwavakenyas burombo vekubhindura mudunhu remashonaland central.
Isu tinoda kubhadharwa nemaus dollars.
Kunyange hurumende iri kupa vagari vekumaruva zvekudya, masangano akazvimirira akaita seWorld Food Program kana kuti WFP ari kupa mari kuvagari vemamwe maguta nemadhorobha kuti vatenge zvekudya, asi vakawanda vanoti madhora ekuAmerica 40.5 kana kuti US$78 avari kupiwa haasi kukwana. Sangano rinoshanda nevagari vekumaruva reRural Communities Empowerment Trust rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzechikafu, zvikuru mudunhu reMatabeleland North, iro rinonzi nehurumende ndiro rine vanhu vakawandisa vari kuda rubatsiro rwechikafu vanoita zvikamu 42 kubva muzana kana kuti 42%. Dunhu remashonaland west ndiro rinonzi rine vanhu vashoma zvakanyanya vari kuda rubatsiro vanosvika zvikamu 12 kubva muzana kana kuti 12%. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwakati kupastezi 70 tatambura hama dzangu tiri kuno kusouth africa, zvinhu hazvichafambi zvakanaka, mabasa hakusina. Tara kuzimbabwe tiri kutambudzika nemubatwa wemaoko, dai vashova matibetserawo vatungamiri vari mberi kwese, zvinhu zvirongeke zvakanaka. Aiwa, takatarira nemavhoti kuti dai tagona kusangana nezvakanakawo mukati meupenyu. Tinoputsigwa zvimashopu zvedu zvetichiti tigone kurarama nazvo, tichibhadhara maschool fees. Saka zvinhu ndinotishungurudza zvikuru sei kuti kuvakuru vakuru vari mberi kwedu madintinzirawo tsitsi, zvaurongwa hwedu hwavamba zvakanaka. Aiwa, toda urongwa hwakanaka munzvimbo yedu. Nzvimbo yedu yashoreka zvikuru kwazvo, tobatwa senhakwa kuno kusouth africa kwatetiri.
MaAmericans hapana chinhu chavanorwa, chavanogwa chete ndicho kungoti vachinje utungamiriri hwenyika dzemuAfrica. Noti kuti kwanzi Zimbabwe kodzero dzavanhu chiichinyi, maelection haana kufamba zvakanaka. Ko ivo kwavo kuAmerica vakariga maelection vana Biden, vakariga Trump akaratidzira, vakasunga vanhu vose vakanga vachitsigira Trump. Hakuzi udictator here ihoho.
Ini handiwirirani nemashoko anotaurwa navamandaza kuti nyika yakagadzirira zvikuru. Vana mandaza vanotaura sepukeri, asi wakafamba maGMB matura ede enyika uchitarisa chibage kana kuti uwandu hwechikafu chirimo, unoona kuti hapana chinhu. They are equal to ground, meaning to say hapana chinhu zvekuti chikafu ichocho chikanzi chipiwe vanhu achigoni kusustaina nyika just for a single month. Saka varume ava ngavasada kukwira pamusoro pegomo vachizvitutumadza kuti vakagadzirira. Hapana chavakagadzirira, panotoda kuti nyika dzekunze dzipindire.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko.
Ichi Woza Woza Friday my darling Woza Friday.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wesungura Love More Muzondiwa anozivikanwa neremagitaro rekuti The Paramount Chief achimba nechikwata cheMbarura Express. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ini ndakatanga zvemanzi kuma 1989 iko ndakatotangirawo zvemanzi mumazvikwata zvakati siyanei science yanei ndakuita zvangu ndakatanga kudza nechikwata chainzi Tsungubvi Express ndobva ndazochinja zita rekuti Tsungubvi ndobva ndazoenda pazita rinonzi Python Power ndobva ndazobva pazita rinonzi Python Power ndobva ndazopinda muzita rinonzi Mbarura Express. That was 2000 and between 2006 and 2008.
Saka mabva kure kamukoma nemagitara aya vari kuitambira sei mimanzi yamunorova mukati umu?
Vanhu music yangu yezvino izvi vari kuitambirisisa, ndizvo zvingati vari kuitambira sei. Vari kuitambira zvakanyanyisa zvokuti ndinowana makomments akasiyana siyana, zvikuru pandakanyanya kuzoona change. Vanhu vari kutambira, vanhu vari kutambira zvikuru. Iyoyo albhamu rekupedzisira iri rekamusondoka yakatanga. Zvirinani, zvirinani, zvirinani.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Maindastiri umu machallenges atinawo mukoma Zininga maita basa machallenges atinawo anotinetsei pakurekota paya paya imari dzinenge dzichidiwa, maplayers anofanirwa kuvabhadharawo and zvose. Tinangoti indastiri yese yemusic inoda empowerment, inoda backup. But my promoters machines, you know, when I put a basa rese, we go to page, I go to the party. So, I was planning to get a promoter album, even if I was going to record the new one. Anozoko kurasi sauzo wanamberi kwacho wangopuwa mafronza iso hapa wabadara imwe hafu wabidi.
Vano da kukubatai, vano kubatai kupi?
Bagundi bata, ndino gara muno South Africa, ndo vandri besti mazuwani. Nekuda kukuchaka o shawiri, mkrina pastures. Plus 27884 218.
Mune mashoko here amunoda kupawo vatsigiri venyu?
Kuvatsigiri vangu mukoma Zininga, ndoda kungotenda stere. Vanotsigira zvinondipa manyawu izvo kuti saka vanenge vachindifananidza nevamwe vaimbi vakurusa vanorema chaivo chaivo. Saka musambofile kuvugiuti kana muchitibatsira, ndokuti basa redu risimbe. Ndinotenda, ndo mashoko angu kuvatsigiri vatiina naese.
Woza Friday tombokwenya magitare kambichana.
Ngamuchinzwa kambo kanonzi Magumo hapana chabuda. Manzwa hurukuru yaitwa na Love More Muzondiwa ari parunare ku South Africa na Ivan Zininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa chelive talk nasi manheru na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezve mashoko akatorwa nemutungamiri weAmerica neZuro pamwe chete netsamba yenyunyuto yanyorwa neUSAID. Tisakanganwa zvakare misoro yenhau tichiyeuchidzana kuti vanorwira kodzero dzevanhu vanoshora hurumende pamwe nekuramba vachinyomba. Dzinodzokorora hurumende yeAmerica inonyora tsamba yenyunyuto ichishoropodza mabatirwo ari kuitwa vashandi veUSAID nehurumende yeZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA.